Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti Zimbabwe inge ichiinda mumusangano mukuru naavo vayakakwereta mari nenyika dzayakakwereta mari zvekare. Tichitarisa maorganization ayakakwereta mari vana International Monetary Fund, World Bank, Africa Development Bank, European Investment Bank. Kune mari dzakawanda dzaikweretwa kubvira kuhurumende yava Mugabe, yaikweretiswa mari yavakazokoniwa kubhadhara.
Saka zvii zviri kupa kuti mari irambe ichiwanda yakakweretwa muzvinafundo?
Chikwereti ichi kukonekwa kubhadhara kwacho chinenge chichingokwira neyatinoti interest yekubereka kune chiita chikwereti ichocho. Pari zvino vari kutarisira kuti vandotaurirana nzira dzokuti vakwanise kupota vachibhadhara kusvika vazopedza chikwereti chavo cheZimbabwe chinosvika kuma$6 billion uku. Asika vakakweretesa mari vacho ivapo vari kuti ivo chiuyai titaurirane, tichida kuona imi kuti nyaya dzenyu dzoufumi hwenyika dzamira papi, zvekare muri kugadzurudza zvipi matongerwo enyika.
Nechikonzero chei zvakakosha izvozvo?
Nokuti vanoda kuona kuti kufambira mberi kuri kuita matanho amuri kutora veZimbabwe maererano nenyaya dzoufumi hwenyika, zvekare maererano nenyaya dzamatongerwo enyika atinoziva isu kuti ndiwo anoita pamuromo pakuru zvikuru. Tava kuinda kumaelection kunoku kuchinzi hapana zvakati, vanhu vari kuvhundusirana, vanhu vari kurobwa, zvese izvozvo zvinobva zvandobata ufumi hwenyika, pamwe chete naavo vanenge vakatikweretesa mari vanenge vachiti aiwas. Ko ndiwo nyika iyoyo inotongwa nenzira idzodzo? Saka ndiwo zvimwe zvavari kuzenge vachinorobwa masoro, vachifanawo kuratidza ivo kuti mitemo yavakanguri vabvirira kuisa muZimbabwe
ndeipi? Mungapa muenzaniso?
Nyaya dzezveufumi zvakaita zvingava pamaexchange rate yeZimbabwean dollar neUS dollar zvasvika papi? Zviri kuonekwa sei kuti zviri kufamba? Tava pamatanho api okugadziriravo kuti tikwanise kuzoshandisa dhora redu munyika? Nokuti vanoongorora nezvemari, vanotarisa pasi rose, vakaita vamwe vakaita sesu, hatisati tamboona nyika zvayo inganzi yazobudirira zvokubudirira zviya kudarika dzimwe ichishandisa mari yedzimwe nyika. Saka ndo zvimwe zvichandotariswa izvozvo, pamwe chete negadziriro yokuenda kusarudzo yamaelection.
Kuti kudii ipapo?
Kuti muri kugadzirira kuti maelection aya ange ari maelection kwawo, asina unovhundusirana, asina unonzi wazobirwa sei? Nokuti vari muhurumende ndio vanogadzira mitemo, ingava mitemo inozoenda kunyaya dzezvemabhizimisi zvematongerwo enyika nezveufumi hwenyika zvako. Saka imwe nyaya zvekare ichandobvunzwa ndeyekuti komasvika papi nokuripa varungu vakatorerwa mapurazi avo nguva yava Mugabe? Nokuti hurumende yakati iyo yakapa chitidzo yekuti ichabhadhara. Saka vachanzi ko ndiwo chimwe chikwereti ichocho zvekare, munochibhadhara riini? Nokuti kubhadhara kwenyu kwechikwereti ichocho chavarungu vakatorerwa mapurazi avo zvinobva zvatiratidzavo isu vamakakwereta kuti muchazokwanisa kupota muchibhadhara sokuronga kwenyu kwamunenge mataura.